Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosakana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo ari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kunda kunyangwe ZANU-PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo runo ZANU-PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF vari kugadzira kubira, unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana magara anobata kana kuti haari ne asanenge aida kukohwa. Saka tiri kuona hedu mabudo achirwerwa rute kuti akohwe maasina kurima kuzotendedza izvozvo. Gorendo tine badza asine kuti kuitira kuti kana gudo rauya tori zvirunda tiri dzokere misapa ndozvatiri kugadzira mari zvino.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nemateveleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tinaubatanidza nyika, tina kuvhura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland, vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabhu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota, ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa zvavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri, nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amaitandiwe moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Kudzira vanhu ngavasimuke nekuwana kwavo vaende kunovhotera Advocate Nelson Chamisa for President, vonovhotera bato reCCC, macouncillors namaMPs eCCC kume naPresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa kuZimbabwe.
Mashoko aamai moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
maonero achiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rwezimbabwe rwasumuka sezva munongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandinga kutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera purezidendi Chamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaelton ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anonziwo pachirungu ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematevereland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
hurumende yezimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vamwe vaongorori ava havafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa zimbabwe nezveutongi hwejekerere vamunangagwa vanoti zimbabwe yakawirwira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita mutauriri wavo vageorge charamba vari kushorawo masangano akaita secarter center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeamerica vajimmy carter neellen sirleaf johnson center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeliberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kueu vari kushorwawo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie
ya mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anoundermina process yedu zvekare yemaelections maelections aya tikusangana nawo in a few days maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achiencompassa kuona akakurespekta maonero maobserva akasiyana-siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakuburitsa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoitsa senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections
asi ka hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
hongu maobservers zvaanofanira achiita kuobserva and kana vaobserva voburitsawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfiya zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvine zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukashamadzwa nemumashoko achibuda mumapepanhau but hurumende yacho kana iine atingati maissues mama observers ano wane protocol yokuti wadedze wataure nao and vaise gwararawo kauti zvanoba expecta from them but mamira akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko arungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility ya mama observers kunyanyanya vanenge chibva kuma nyika dzakaita sana EU kana kuti vanakata center wekuAmerica America nekuti iyo avo varikuuyawo vachingoongorora zvakuongorora ende hakuna kwavakarerekera saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zvikutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana dzirimwe bato vaisingadi kuti kuona vanhu vakadai sevo vachipinda maelections edu kana vachiobserva maelections edu
totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kueu kubva kuamerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemueu neamerica naiyo zimbabwe sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa
ya kwakakosha nokuti iyo zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti reengagement nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanga akaiswa pazimbabwe nenyika dzakaita sana America saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya wakaobserve maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo yatingati credibility kumaelections emuzimbabwe but pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa reengagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzata tichingorarama ii
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika yanrath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eglen forest muharare vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa zimbabwe varashwet mukundu
mashoko ekushaya kwayanrasi nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri yanrati aive mumwe wenyanzvi yainge atone makore achiita basa iri aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yezimbabwe saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe ndevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vangade kuziva kuti chii chiri kuitika muzimbabwe
tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuva ano kuti matorerwo enhau emazuva ano atisiyanei nekare vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rats vana Jeff Nyarota nevamwe munowirirana here nemuone iwe
ichokwadi kuti matorerwo enhau atisiyanei atidzikirei tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo izvi zvakukonzerawo uori hwakuitika zvakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita akukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda akukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatsira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo tine vatori venhau vakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa chokomhomi nezvimwe zvakadaro tiri kuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko saka tikatarisa mabatsirwo aitwa basa nana yanrati mabati wa ikuwa basa nana Jeff Narota na Trevor mbibe nevame kumashuro tunona utuja ita msiyami
Sika urumendi irikuti irikuweza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatorwe nhau vange vachishanda vakasununguka munyika umu
zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe varashwit mukundu vachitaura vari parunare muHarare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika gumi nemaviri pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa vanhu vanodarika zana vanonzi vakafa asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika Numa dzesangano rembatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica ECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Abdusalam Abu Bakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa muzvare Fallon Dunga ndinoshanda ndiku Project Vote 263 iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzema elections
muzvare Fallon mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi
isusu tange tichiita maprograms akasiyana siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections tange tichiita tinoita tinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports tange tichiitawo atinoti maclean up campaigns aya ataita nationwide muzvitira pfuura atakaita kumatnorth, matsouth, chiredzi, masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution maflyers ayanenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana police station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati
zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki
vechidiki vange vari kufarira zvingaita nezvirongwa zvakadai cause vekiyenge isinganatoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezwe ma elections. Saka waka wanda waka nina kunyanya kumaruwa wengi wa story na information yezwe kuti kuli ma elections msu wa 23 August. Saka waka wanda wengi wa chifara shukuru ni ma programs wengi tishita se project vote. Wengi wa chishita mbira skate nima wakumawili. Kwa waka wanda wawa kuziwa nao kuti msu wa 23 August warukuno vota.
Imi mune bato ra munoshanda naro here kana kuti munenge muchingotaura nevechidiki chero kubatura vari?
Isusu atina bato ratinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Pachiringu tinoti we are non-partisan, we are non-political. Atina bato rekuti tinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Wedza vari ku MDC, wedza vari ZANPF, wedza vari CCC, as long vari vechidiki. Kwa dozo rili ndio kuhudhuria vechidiki wese kuti vange vachi participate munyaya dzema elections nge vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachizoda kuti vatungamirire in the next 5 years. Saka atina bato rekuti toshana nebato iri, tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo, nekuti muZimbabwe vechidiki ndovane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population, was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhoterwa musarudzo, vange vari involved muma decision making processes, also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizo deliver zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semuonero rangu, vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu vanhu vakawanda vati nekei nezviri kuitika muZimbabwe. Saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kwozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time. But vashoma shoma, asi vechidiki vakawanda isu seproject vote takabvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichaoneka vachinovhota musi wa 23 August vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa, tinokutendai Muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari Muzvare Fallon Dunga vanoshanda nesangano reproject vote 263. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa.
Manera kanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwe mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei kungoti vechipostori takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare, dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu toita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva nekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane panotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa kwamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura, kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana nombo mira achibvunza mvunzo kuti kosei tichita zvatinoita zvakabvubva nokupi hapana anepfungwa idzodzo asi tinetitsvaga kuti tichi itsika dzemadzibaba edu zvino chinoonetsa ndicho kuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa madzibaba edu akafa bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo uye kunonzi munhu wakafa agone kurumbidza mwari vanzi kana waenda kushiori muna mapisarema 15:17 ine chinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori hakuna kana wafa unenge watodzika haugone kurumbidza mwari saka kunzwisisa kuti mwari vari kudza kutiudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako hanzi vakafa havagoni kurumbidza mwari hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo kana zvokuti zvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu idai vabereki vachiri vapenyu idai hama dzichadika imi makamboona kuti tinonopfugama zveshuwa tichinamata uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndouraiwa nehama siyana naye muroi ihama tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro ende chiri chokwadi tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika munoda kunyebhera kuti muno makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo ndotsika yakaita sei iyoyo hazvigumi ipapo dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa toenda mukanoverenga vanyori vatasana chigwedere nevamwe vanongobudisa indosha kuti jira racho rakatifukidza nderorudzii vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe inoroora vakadzi vanonzi mbonga mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu mondoro dzichidaro madzishe kana achigadzwa achipinga pasi chingonzi chivanhu chivanhu motarisa kuti aiwa mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechizvese zvichiitirwa mvura kupfugamira vamwari vomvura zvino mwari une dambudziko nazvo izvozvo unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvizvinhu zvisina umwari mwari ndi mwari haana kufanana nesu kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu ndo maitiro edu kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara ndo magumo enyaya yacho tsika dzamadzibaba edu tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri
Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vatereri.
Aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL Highlanders 1 Black Rhinos 0. Triangle 3 Manika Diamonds. Triangle 1 Manika Diamonds 3. Wange 3 Yada 1. Kochiti Dynamos 2 Shisham 0. Sezongo yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weTriple C kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokushaya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 uKimstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe echolocho. Abantu wathi hayi ngena mfana. Niwonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa wathi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Imsebenzi abantu bebesazi ukukhazo before elections. So kuthi after that uba umuntu angabe continue ngamapolicies akhe, abantu bazaqhashwa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZanu-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukaMoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uchamisa wethule amazwi la namhla eWest City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uchamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uchamisa uthe kulobandlululo lomangalisayo eZimbabwe okucindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaThobana abalezikhundla ezingatholutho kohulumende lakumakampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people on Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we have police commissioner, we have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We will move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathi uzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugwekela kuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhuhlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabeleland. This young leader is going to move Matabeleland forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZanu-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolocho abantu bathi hayi ngena mfana. Niwonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, inoeliweli barracks, amasonja yetu athi hayi umdala ngena mvana. Angazi ukuthi khonapho abantu abulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolonkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawabo kaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekile nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakayo nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto sezafa izakhiwo sezafa imigwaqo izibane ama street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhononzi okubandla le TPC laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukucila njengeminyaka yonke kodwa nathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekasho ukuthi ukucila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupiyefu namhlabe liqhuba imihlangano etshiyeneyo ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba liza kwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezitshiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo semathenan north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu were before bengakasivote bathaza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ke ku-unit 7 and 8 kuqatshwa abantwana abaningi kakuladi besebenza lapha kakhulu edamu katesilake kwayishangali kulabantwana abaningi abaqhathiweyo kuma-mine ematinoti besile mine enkulu i-1 ke-korea eyayiqhathwa abantwana abaningi but kathese kula more than 10 or 8 new companies asezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi analo ama-investors njengobana imonthi lakapresident ukuthi weare open for business kulama-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi kobobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqalisa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakho econtinua ngama-policies akhe abantu bazaqhashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoyo uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudalela eParliament bekubandlale ZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imsebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto ezinika abantu bethenga ama groceries out of the country but ngathesa ama groceries 90% of ama groceries ama basic commodities ungayenziwa khona lapha elizweni ukuthi umuntu abe sekwezi iphosha lezo kuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumende but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalitshumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-TPC liza kwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yeshetho 7 ingobulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
uzulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na akesizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU-PF Central Committee
ungabona Nelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqinileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise ama-polling agency etshengeko
wabona ulozen yabona kwawuwilliam gay bekuwifin gay akhuthi ibhola emi-right esente emi-right phambi kwegobhoroni kwamele it was easier to score than to miss uakhuda yikozayenza kubaba uchamisa bamlotsha bantuboni
bamlotsha
hayi uchamisa akwenza ukuthi akute egolide uchamisa lijaha uchamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzele okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile ukuthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uchamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esi sabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuyangethuso kwaba uchamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexoshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana sesele longabantu okunuka uchago emakhaleni unabona ngantu angaba le-state power sizathola nzima ngomkhokheli wemsure ngoba nxa umuntu ele-democracy
vele i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest to a red sikhona ubithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senzenjani ba-right bahlale phansi yekuphakama omamlotshwa like libone okunye okutshiyeneyo ukuthi kusebenza njani bakugolide
ngabe nguye mamlotshwa omayo utangoba upresident hayi lapho lamizaayi isembona sibhatauyafanana
ukuzamvotela golide wena themba ukuthi ngemva kwababa uchamisa umamlotshwa ukhona vote uqinile golide ungesabi ngitsho nabantu abakho vele bavota beqinile ukuthi umamlotshwa ukhona This is a war, and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future. You cannot tell me anything that is beside that. Ukuthi ngiqala ukukhuluma ngo-idea kube ukhathazile lapha beko.
Lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma akudale leZANU-PF Central Committee. Siwangangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthushisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kule Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters bafika ukuba liyanda inani lababulewe ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lechumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uza kwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Patricia Nyathi ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Sebewazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavesa lesi sizwe esithi maNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi isiZulu njengoba akukhonale kutshana lami ngisasizwana kuye kungeyena-ke samphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye aboMalawi aboMozambique abaseZambia abakhonale lapho asuka khona awulithi babavalekela. Nage bana sibili ngathi ukhumbula ukuthathile uyibuka bonga ngomsebenzi abawuyisayo.
Kuyini okunye ongathi kuyagathekiswa lapha babanyandi
ngaphandle kokuthi sikhumbuze ukuthathekile luyakhuphuza abantu ivunulo zabo ulimi lwabo basuke kuba ngumkhosi oyibuselezi lo lokusipha umdladla ukuthi engisiya abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuthi kubaphe ukuvusisela uvele ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo ama akhona yiso isintu yiso isiNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile ncali kubantu ukuthi liziqhelisa lapho elisina khona. Kanti-ke zona njalo impawu zena kusizwe esina mpawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Patricia Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko senziwe manje lo baba mkhulu babe lobola.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo.
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi ke lethwela namhlanje siyalithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2. Kufundeka kanje verse 1. Wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi, wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo kuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela, yabuka, yalalela, yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemkhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwa ngedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana esikolo athi 2+2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa, usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa 2 lo 2 kuyaphuma. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalowo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayikubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisikho ukuthi uyakwazi, kodwa uyabe efuna uthi nasizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu, akubonayo nendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona, kuyikho yini. Kayisikho ukuthi uyakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathini lakusasa kwezabatsha sixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
ngilela umthokozi sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika owamanje ngole Botswana mina into engayiqhuquzela ngokhetho selufikile oyingasasela ngasuku ingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto yithe kumele sisume ngokuningi siphakameni ngokuningi bafowethu kobhodi wami labosisi siyavota ngoba udube sibhekane lalo sonke silukhangele ukubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo asikuthi kuyasichaza ukuba kuzona izindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngiyalincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo nguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engikucelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile siwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethelezi ndawo yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelo yemidlalo yengufu edlalwe namuhla.
Iqembu leLenders limobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosso lile miklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elitshumi lathuba munemunye kuthi elihlezi endaweni yesibili elengezi Platinum Stars lona lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3 ka-1 ngelemanika Diamonds ngaseKipo. Iqembu leSheshamu litshaywe nge-2 kanyange leDynamos ngaseBarber Bata kuthi iqembu leWange linqobele yada nge-3 ka-1 ngaseColliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanyaye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanyanga ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni yathi uwadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Niyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukele ngavukela khona abafana lapho edlala khona i-East Rovers lapho. Labe mbukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi hayi amangamazi ngabe mhlamba manga hayi ibhora kayisi ayisaqina ngabakithi sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emthede njalo ube ngumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ngidlala unumber 11 unumber 11 lapha ngaqhuba sibili kungayifika ukuthi vele ngangishaya ngenxele hayi kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo. Ngacina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi bacina ngitshintshwa ngingena futhi ngangena ku-10 lo wacina ekuthathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphelela khona kodwa negedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa legedini yebamba. Ngiyakhumbula wena ilanga kusasela iBulawayo Kelly ngadlala sawina Ngikho mnanfegeti unyathi udlale isikhathi eside kuqembu lebulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa eLezimbabwe Saints kanye lele Highlanders
ukuze banthathi babe nilande emsebenzini ikhancane emsebenzini zabona bona be Saints bona be Highlanders phandle futhi ngangisebenze eRedita ngithini babe nilanda khona ngali owaye nithatha kuhlala ngosegedini ahlangihluthula ngifake emodeni hambelami ah kwaya kwaya hayi ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United kodwa bad part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungazobandlululo kwasuka nje kwahayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hayi sehluka nale Zimbabwe Center Ichoro ngase ngithathwa ngeSilas Ndlovu ngangena kwaHighlander hayi ngaqhubha sibili kwaHighlander sidlala la abafowethu la sebathiyayo okeritaka sesidlala omaduto ayesekhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boyindlovu kanye labanye ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
sike sizwe ezomculo
ungabe emnyama
Mina, funo bomba.
Ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande. Izananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezivileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona ilitshe iTombstone yomculo wakobulawayo uCalvin Hliziyo owathiya ngomnyaka ka-2020. Ya sithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanyaka obulawayo asixhasileyo kumcimbilwana hayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzele yena umculo azange akasebenzele umuntu so uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule so ngomunye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Luveve Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphane yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba
efadani mncane mkhanyeleli ingane yami ngezeleli imali yami cause I just wanna make a couple of billions.
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
To tap into the conversations I'm having with God daily. You'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uncle, you're in for one demand. Umnumzana Nelson Chamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli kodwa ibandla lezanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana uMnangagwa siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngomthambo osithembayo uGibbs Sithube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.